mangwanani akanaka vatereri chindosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 April kubvumbi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuchima kwa nisa kubanesu mchurungwa chedi uchanasi. Ini, ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC ndi chiti ezinoi ziri mchurungwa chanasi. Mutunga miri wenyika va Emmerson Mnangagwa, vano tarisirwa kutaura nemusiwe sondo pamsoro penyaya ye kukura hundi. Mwapurisa ofereveta kupondwa kwevana vaviri ku Manicaland. Sangano re Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti harina kuisa vashandi pamene. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vapane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari chiuru chine mazana mashanu nemakumi mashanu 1550 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 53 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nezviviri zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevaviri 252,932. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vapane chirwere ichi vanoita mazana matanhatu nevana 604. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 223 vafa nechirwere ichi. Ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevapfumbamwe 139 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mana ane makumi maviri nevaviri 37,422 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nemumwe 34,961. Nemusi wesondo Zimbabwe ichapemberera makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere. Zimbabwe yakasununguka musi wa 18 April 1980. Semakore ose mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutaura kuruzhinji rwevanhu veZimbabwe. Rimwe bepanhau rabudisa zvimwe zviri mugwaro richaverengwa navamunangagwa zvakanangana nedambudziko regukura hundi. Vamunangagwa vanoti hazvibatsiri kusataura pamusoro penyaya inobata zvizvarwa zveZimbabwe zvose, vachiti zviri nani kutaurirana pamusoro penyaya iyi kuti pawanikwe kuwirirana kuti nyika ienderere mberi. Vamunangagwa vanoti wese akabatwa nenyaya yegukura hundi ane mukana wekutaura zviri mupfungwa dzake kuti zvinhu zvigadziriswe. Vanongorora nezvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti hurumende pamwe chete navamunangagwa ndivo vanopomerwa mhosva iyi, naizvozvo hurumende haingatongi mhosva yayakapara.
Tinoona kuti gore rega rega kuda kuri kupembererwa kuzvitonga independence kana kuti mazuva emagamba munana August, mutungamiri wenyika vamunangagwa neZANU PF vanogarotaura nenyaya yekukura hundi kuti ngazvigadziriswe. Asi chokwadi kutaura nechinhu chimwe chete makore anokwana kusvika makumi matatu, vanenge vachiti vari kuti ivo hanzi vanhu kanganisirwa nyika yese inoshushikana aiwa vanhu vanoshushikana variko kumatebelele ndokumidlands vanhu vanoshushikana nyacho vapenyu vamwe vakatonyorwa mumagwaro
pari kukanganiswa ndepapi nai vangwenya
ivo vanenge vachingodzenga dzenga nyaya vachi daidza madzishe vombotaurwa nevamiriri veparamendi kumatebeleland aiwa nyaya yegukura hundi inyaya inenge ichida kuti itaurwe nevanhu vanorwadziwa haisi nyaya yekuda kushandisa kuti kana kwaane ziva rekuti kuitwe mhemberero yotaurwa kana kuti kana kwasvika nguva yesarudzo yemaelection yotaurwa uku kubata vanhu kumeso tinozvinhu zvakanyorwa mumagwaro kuti vamunangagwa ndiwo vakanga vari mberi kwenyaya yacho yekugiraundi saka ivo vasataura nezvazvo nekuti munhu apa akapa apara mhosva haasiyi anoendesa mhosva kumatare mhosva inenge ichitongwa nevanhu vakazvimirira vega
saka muri kutii apa titsanangurirevo zvakakwana
ndinoti inini vanhu masangano akazvimirira ega ekumatebeleland Catholic Commission of Peace and Justice mamagweta vamiri vaparamendi nemapoka anopikisa ngavagare pasi votaura zvinoda kuti zviitwe harisi basa rehurumende kuti vange vachidaidza vanhu kuti hatitaure nezvekugiraundi vanhu vakakanganisirwa varipo pane magwaro akanyorwa hatide kuti zviite sekuti mutungamiri wenyika nemutungamiri wezano ari kukampena kana kubata vanhu kumeso vanhu kumatebelere ndokumillions vaneta nekunyeberwa saka nyaya iyi inogadziriswa asi haigadziriswe nehurumende hurumende iyo ngaiteerere ngaingonyarara chete vanhu votaura vanhu vakatadzirwa vacho ndomaonero vangu nevawande
tanzwa zvamataura vangwenya asi mubvunzo unobudapo ndewekuti zvino totangira papi nyaya iyi yave nenguva isati yagadziriswa saka zimbabwe yotangira papi ngogadzirisa nyaya iyi
sezvo ndareva kuti pane magwaro akawanda akanyorwa nemakomishina akaitwa asi pokutangira hapanetsi vanhu vakapara mhosva vacho havasati vabvuma kuti vakapara mhosva saka kana munhu akapara mhosva asati abvuma zvinonetsa kuti munge muchitanga asi sokuona kwangu deno inini hurumende kana kuti vamunangagwa nezano pevu vanga variwo vatanga vabvuma kuti pakukura hundi takakanganisa tiregerereiwo kana vadaro ivo vanhu vanenge vakagumbuka vacho ava ndo vachagara pasi vana mastructures avo nemasystem avo ariko vogara pasi vowirirana kuti kwozoitwa sei kuti zvigadziswe nokutoziva kuti kwozvino kune vana vakawanda pasina zvitupa vasina mabirth certificate shirikadzi dzakawanda zvakadaro zvakaita zvakanyanya kuitira zvakawanda saka kana mhosva yabvumiwa varidzi venyaya ivo vanhu vari kugwadziwa ndivo vogara pasi votaurana kuti zvoitwa sei kuti hana dzedu dzigadzikane kana pachiripwa poripwa kana pachitaurwa potaurwa saka ndo maonero angu ngavatange vabvuma mhosva vamunangagwa kana mabvuma vanhu vekumatepeli nekumidlands vogara pasi nemastructures avo vowirirana kuti zvoitwa sei kuti mhosva iyi igadziriswe
avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 asi sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegis charumbira vanoti vamunangagwa vari kuedza kugadzirisa zvinhu zvakakanganiswa kare naizvozvo vanofanirwa kupiwa rutsigiro rwekuti nhaurirano dziitwe uye kuti mhosva dzakaparwa dzibhadharwe vacharumbira vanoti hurumende inofanira kutungamira munyaya iyi sezvinoitwa kunyika dzose dzinenge dzatarisana nedambudziko pakati pehurumende nevanhu vayo
mashoko ataurwa napurezidendi wokuti panyaya yegukura hundi kuti vese vakaafektwa ngavauye forward tichitaura haasi mashoko okungotaura mukuru wezanu pf negavhenmendi yedu comrade idi murangagwa vakapinda vakaisa commission yekukura hunti yekumatebeleland inova iyo commission yakapinda ma churches ma community leaders and all parties that were involved or that are involved or that are advocating vanoita advocate for those that were affected my relatives and stuff like that.
Commission iyi yakaumbirwei vacharumbira commission iyi ndiyei
commission yanga iri kuti vavandure chirongwa che vanhu vakaaffecta pakukura hundi kuchaita masokwa kwangu kwakanzi kuchaita macompensations achaitwa kuvanhu vemafamilies akaaffectwa pakukura hundi saka president wedu havana kunzvenga nyaya yekukura hundi likewise former president Robert Zigabe Mugabe havana kudila nenyaya yekukura hundi for so many years saka president wedu iji Mnangagwa toda kuvauchirira maboko nokuti munhu unotaura zvaanoita pachirungu anoti walk the talk havasi kurega kutaura nyaya yekukura hundi vari kuramba vachiitaura vaide vakainzvenga asi havasi kuinzvenga
saka munoti nenyaya iyi kuruzhinji rwevanhu muzimbabwe
ndinoti vana vezimbabwe especially vokumatebeleland vakaafektika nekukura hundi kana kuti vane hama dzakaafektika nekukura hundi ngavave part and parcel of this commission yakaiswa kumatebeleland tigadzirise nyaya yekukura hundi nokuti inyaya icharamba ichitinetsa into our future saka isu hatisuda kuti nyika yedu ibatwe progress yayo nenyaya yekukura hundi of which kuna na Rwanda tiri kuona Rwanda iri very successful nokuti vakagadzirisa nyaya yekukura hundi havana kutiza zvakaitika munyika yavo vakazvigadzirisa saka isu president wedu vari kuti vyai tigare pasi tigadzirise nyaya yekukura hundi tese tinoisa muono pamwe chete toona kuti ndezvipi zvatingaita sevana vezimbabwe togadzirisa zvinhu zvakaitika in the past saka president havasi kungotaura vari kutotaura zvinhu zvavari kudi kuti vagadzirise ndozizivai nekuti vachagadzirisa zvinhu izvi patenya yavo as a president
asi vacharumbira vamwe vanoti hurumende ndiyo iri kupomerwa mhosva iyi naizvozvo haingavi iyo mutongi wenyaya yacho
hurumende haisi kuita mutongi gava panyaya yekukura hundi hurumende iri kufacilitata matalks
avo vange vari sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegis charumbira vari parunhare kucanada nestudio 7 rimwe sangano remubatanidzo wawe masangano anomirira vashandi verumende rezimbabwe confederation of public sector trade unions iro raimbonzi apex council rinoti harina kuisa pamhene vashandi vehurumende vanove nhengo dzaro vasiri kukwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekushaya mari yekufambisa izvi zvinotevera mashoko ari kubuda kubva kune mamwe masangano evashandi vehurumende ekuti danho rekuti vashandi vehurumende vangoshanda mazuva maviri chete pasvondo muvhuro nechipiri kutanga svondo rino rinoisa vashandi pamhene sezvo vachizokwanisa kushungurudzwa zvikuru nezvematongerwo enyika asi munyori mukuru musangano iri vadavid dzatsunga vanoti haisi pfungwa yesangano ravo yekuti vashandi vangoenda kumabasa kwemazuva maviri chete asi kuti zvakatobva kuvashandi vakati havachakwanisa kuenda kumabasa nekuomerwa studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi mune imwe hurukuro yavakaita nestudio 7 nguva pfupi yapfuura vamavhima vakati hurumende yakazvipira kugara pasi nevashandi vayo kuitira kuti vabude nechisunguro chinoita kuti zvinhu zvifambe mberi zvakanaka ngatinzwei hurukuro yaitwa najonga kandamiri westudio 7 navadzatsunga
isu takamurita uza hurumende kuti nenyaya yekushayiwa nekutambura nenhamo vashandi vari kungokwanisa kuenda kubasa mazuva maviri pasvondo tinotarisira kuti ndozviri kuitika tisati hedu ta zvakanyanya kuwana mafika kuti zvakanyanya kusimbisisa zvakadino kuti kuenda nokusaenda kwavashandi kubasa kuri kuitika kuzvichiburikidza nokugona kana kusagona kwavo kuwana zvikwanisiro zvokuti vaine kubasa asi isu samasangano avashandi tinongoti kana munhu atokwanisa kuenda mazuva maviri hatototi warwisa.
Kune vamwe vadzatsunga vari kuti danho iro ramakatora kusungirira vashandi kana kuti kuisa vashandi pamhene nekuti vanogona kunge ivo variyo vanozovictimizwa. Imi munozovatsigira nekuvamirira nenzira dzipi?
Zvinonetsa vanhu vanongotaura zvavanotaura nekutsoropodza. Isu hatisi isu sevatungamiri vakataura izvozvo. Vashandi ndo vakatituma kunotaurira hurumende izvozvo. Saka hakusi kunangira vashandi kana ivo vashandi vazvitaurira voga. Tatoita dambudziko rokuti isu sevatungamiri vevashandi kune vamwe vanhu vanokanganwa kuti isu tinongovapembe kana tisina kuridzwa hatitauri. Nyaya iripo ndeyekuti vashandi ndo vakatituma kuzvichireva kuti vanoziva nzira dzavanoita nazvo dzokuti vadi vasanyanya kuzosvika kuvataisireva uye isu tagara tinenge tichingozivawo kuti kana pane vashandi vauya kwatiri tachichema kuti zvinhu zvandiimira kuno isu tino nzira dzokuvabatsira dzatagara tichingoziva dzokuti tinogona kuenda kumatare dzimhosva nezvimwe zvakadaro.
Imi mune matanho amuri kutoro here ekuedza kuti munge muchikwezva hurumende patafura kuti mugadzirise dambudziko iri? Nokuti tinoona kuti kusaenda kubasa kwevashandi hurumende kunokanganisa mapoka akawanda.
Takanyorera hurumende tichivaudza kuti panodiwa musangano wechitatu nokuti takaita musangano muviri kubvai patakatanga chinhano chino chenhaurirano tikati chikasirai kuuya tipedze nyaya iyi vanhu vaende kumabasa vanhu vanoda kuti vasevhewe nevanhu nevashandi vawane zvavanowana vanhu vasaenda kumahofisi vachiwana kusina vanhu kana kuti kune vanhu vakatsamwa kana kuti kune vanhu vanenge vasingaiti basa nemazvo kana kuti kuzvikoro vana vachingoti vauya mamunhasi tiri hapo mwaripo. Saka hazvisi zvinhu zvatinotombokurudzira. Saka takanyorera hurumende kuti aiwa tema daivaromati maita zvekukasira ugadzirise kungoti vashandi vakwanise kuita kubasa.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumiriri wemutasa Central National Assembly vaTrevor Saruwaka vanoti ichokwadi kuti pane vana vaviri vakapondwa mudunhu ravo. Vana ava vanonzi vaidzidza pambadza primary school mumusha wesadziwa kumutasa Central kuManicaland. Vana ava vanonzi vakapondwa vakakandwa muchimbuzi inova nyaya inonzi yakachamadza nekushungurudza vagari vemunzvimbo iyi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vatotanga kuferefeta nyaya iyi. Ngatinzwei zvizhinji kubva muhurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaSaruwaka.
Mudunhu reMutasa District muMutasa Central Constituents kuward 12 sadziwa pachikoro chinonzi Mbaza Central Mbaza. Paitika zvinosuwisa zvinorwadza apo paonekwa mwana vairi aonekwa wakachekwa pahuro mushure mongo wakashekwa nezuro magrade 1 vana vanobva pamusha umwe chete.
Munganyatsoziva kuti vana ava ukama hwavo hwanga hwakamira sei chaizvo vaSaruwaka?
Macousin, brother ne sister. Saka mapurisa daidzwa akazokwanisa kusvika paasi vanhu vanga vaungana vatobatsirana nevana vechikoro kusekondari Mbavha kuti vatsvage vanavo.
Vakazowanikwa vari papi chaizvo vanavo?
Vazovawana vakatourayiwa vakagandwa mutoilet yeumwe musha wanga usashandiswi Saka zvino zviri kutishungurudza zvakanyanya sevanhu vemunzvimbo iyoyo.
Zvii zvamuruda kuti zviitwe nechimbi chimbi panyaya iyi nemapurisa?
Chikumbiro changu semutungamiriri wenzvimbo ndechekuti dai mapurisa asvika pasi pasi penyaya iyi, tibate vanhu vakaita zvinhu izvi, zviregedze kuita senyaya yana Makore yekwamurehwa uku, kuti vazongoita nguva refu vanhu vakapara mhosva pasina chanyatsokubuda chiri kugutsa kune vakaparirwa mhosva yacho. Saka tinotarisira mapurisa achamhanya mhanya chaizvo kuti vabate ava vanhu vakaita zvinhu zvakanyanya kushata kudai. Ndo mashure ataona kwamutasa kunoku.
Mumiriri weMutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka, vanova nhengo yeMDC Alliance, vange vari parunhare kwamutasa kwekare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Hurumende yava Joe Biden yatemera zvirango zvakawanda paRussia, pamwe chete nekudzinga vamwe vamiriri veRussia muAmerica, ichiti Russia yakapindira musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa mugore ra2020. Kuronekwa rinoti kubva musi wechipiri hurumende iri kuronga maverengero achaitwa vanhu munyika kana kuti census. Financial Gazette rinoti hurumende inofanirwa kudzikisa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari kuti zvibatsire mukusimudzira zvehupfumi munyika. MuFinancial Gazette nekare, kambani yeZimbabwe Iron and Steel Company, ZISCO, iri kutsvaga vemabhizinisi vatsva vangapinza mari mukambani iyi kuti itangize kuita basa rayo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti mauto eAmerica achabuda muAfghanistan musi wa11 Gunyana kana kuti September gore rino. America yakaendesa mauto ayo kuAfghanistan makumi maviri emakore apfuura, zvichitevera kurwiswa kwakaitwa America nevanopfurikidza mwero musi wa1 Gunyana kana kuti 11 September mugore ra2001. VaBiden vanoti America haingarambi ichiwedzera mauto muAfghanistan ichitsvaga mukana wekuti mauto ayo abude munyika iyi. VaBiden vati yasvika nguva yekuti America ichibuda muhondo yakareba kupfuura dzimwe dzese dzayakarwa. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti kubuda kweAmerica kubva muAfghanistan hazvirevi kuti America yakundwa, asi kuti zvinangwa zvayo zvazadzikiswa. Muzvinafundo Masocha vanotiudza zvizhinji.
America yaitirwa hondo iyi kubva mugore ra2001, saka tingatora makore makumi maviri vari masoja eAmerica ari muAfghanistan. Izvozvo saka ndopa zvasvika izvi pari zvino kuti masoja aya vaona kuti avasunga chisungu kuti ngaachibuda hondo iyaya yokurebesa. Zvekare zvavakava vaendera imomo vanenge vakazviachivha.
Chikonzero chiri kupiwa navaBiden chokubuda muAfghanistan ndechipi?
Chavari kubudisa chikonzero paruzhinji rwavanhu ndechokuti hondo iyi yaremesa, zvekare yava kutitorera mari yakawanda. Asi samazviri ibi isu vanoona nezvamabhizinesi ari apasi rose mainternational business aya, tinoona kuti chokwadi chaicho chaicho chimwe chisingagoniwo kubudiswa nomutungamiriri wenyika ndechokuti aiwa, vavonawo kuti kwaagadzikana zvino kuti hausi kuzobuda asingasi vanhu vavo vakaita samaambasada namaabereken imomo neimwewo security zvimwe zvavasingatauri namabhizinesi eamerica ari bona zvekare chikonzero chikuru chai chavanogona kusataurira vanhu ndechekuti a kuva namasoja ari muafghanistan hakuchanyanyi kuvapa mari sezvasokuwana mari kwavaita kuchina masoja akawanda nokuti hakusina hondo ichanyanyi kurwiwa
asi tingati america yavona kuti haingakundi mhondo iyi here
ndomaonero acho amerika haina kumbogara yaruza hondo zvekare amerika vatorendera kundikudzii kuti amerika haizombofa yakaruza hondo mukaona vakutotitabuda izvozvi izvi vatohwina kuhwina kwatinokwanisa kusavona isu vanhuwo zvedu namisi yedu zvavakaringira imomo vazvikwanisa imomo vari kutosiyawo mabhizinesi avo imomo achiita mari vari kutosiya maambasada avo maembasi avo imomo achiita mari saka aiwa handiuteva kuti taakubuda asi kuti basa ndasiya ndapedza taakubuda ndiyo amerika yatinozivai ndiyo amerika inofanira kunge ichizika mwana vateereri kuti amerika haizombofa yakaruza hondo america ino utongi hwakachenjera hwatingati huri smartest huya ukaona vomuda basa vasiya vapedza
madzisa hwina eamerica anofara nekubuda kweamerica muafghanistan here
vanozvifarira izvozvo nokuti america mukaona yatora danho iroro yataura namadzisa hurayo vagarisana pasi namadzisa hurayo nokuti madzisa hura eamerica ane zvirongwa zvavomo nyika dzakaita seanaafghanistan mabhizinesi avo vari mowo imomo zvekare masoja avo anenge ari mowo imomo norwesiri saka rinenge zvitova zvano reshamwari basahwira eamerica kuti aiwa nguva yakwana ido vanotaurirana
sokuona kwenyu profesa masoja zvinhu zvichasara zvigere zvakanaka here kana tikatarisa ukasha hune mamwe mapato akaita setaliban munofungei nazvo
ndinoona sekuti zvinhu zvichasara zvakagatsikana chaizvo nokuti america namasauro ayo vaitova munhaurirano nanataliban iwavo chido chetaliban ndechokuti mauto okune dzimwe nyika dzaabude saka vakava vakabvumirana izvo kuti ngaabude asi america hazvirevi kuti kubuda kwayo kana nanasahwira wayo hazvirevi kuti haisisina zvirimo zvinosikiwa maindrest eamerica akaita seembasi zvokutaura kwanda kukwanisa america haisi kubuda zvachose aiwa iri kusiya mizinda yayo yakaita seembasi imomomo ndo inomirira hurumende yenesecurity yeembasi zvekare mauto eamerica asati afunga zvokubuda vakatrena mauto ehurumende yeafghanistan iriko iyoyo kuti bongozozo ringangozosara richiitika risaitika saka vanenge vachitoona kuti hapana bongozozo ringasara richiitika sokutaura kwandaitaini vanenge vachitoona kuti basa tasiya tapedza apa kana paitika zvimwe zvinozoita bongozozo vanodzoka
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masoja vari parunhare kuOhio nestudio 7
rwendo rwevatendi
rwendo rwendo rwevatendi
mama
rwendo rwendo rwevatendi rwendo rwevatendi mama
mbiwa na baba
rwendo rwendo rwevatendi
kanonakidza zvikuru kanobva kuvabvuyi Men's United Methodist Church kanonzi rwendo rwevatendi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanotarisirwa kutaura nemusi wesvondo pamusoro penyaya yekukura hundi mapurisa oferefeta kupundwa kwevana vaviri kumanyikaland sangano rezimbabwe confederation of public sector trade unions rinoti harina kuisa vashandi pamhene tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti mosfera zvakanaka.